mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 22 Gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Chenda kutima pani sakubanesu mchonga chetu chanasi Ini ndini tanono kawande Ndini muwashington dc ndichiti Esu noi juru mchurongwa chanasi Vanu vafane chirwere che covid-19 muzimbabwe Vape maza na maviri ane makumi matatu neva tanatu 236 Chirongwa che national development plan Chiriku tarisuru wakuparuwa muna zvita Batore zanu PF rilo rampa chikumbiro chava kudzai chipanga chekuda kudzoka kubato iri zvekare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nevatanhatu 236 zvichitevera kufa kwevanhu vatatu kubulawayo nezuro nezuro vanhu vanoita makumi maviri nevasere 28 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe uye vese vakabatwa nechirwere ichi munyika Muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121 Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mashanu nemumwe 51 vafane chirwere ichi kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa nechirwere ichi Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana maviri ane gumi nevashanu 8215 vapora munyika vachiita zviuru zvinomwe zvine mazana manomwe ane makumi maviri nevashanu 7725 Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yezanu PF vaGilbert Muponda vanoti chirongwa cheNational Development Plan chemakore mashanu chiri kutarisirwa kuparurwa muna zvita chinogona kubudirira kana vanhu vakachitsigira gwara idzva rehupfumi iri riri kutsiva reTransitional Stabilization Program iro rosvika kwamvura yacheka makumbo Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvirongwa zvavanuve hazvibudirire nekuti vanoita zano ndega mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu West Studio 7 abata vamuponda
Blessing vamutulinuve vakatarisirwa kunge vachiparura chimwe chirongwa chinogadza upfumi hwenyika the next 5 years chichinge chiri chinouya pamusoro pechakatanga kuitwa cheTSP TSP yakaitwa for the first 2 years after Second Republic yatanga pane magoals angari mu TSP eku stabilize nyika economy kuti nyika iwe ne currency yayo foreign currency inge iri stably available nyaya dze fuel diesel ne petrol zvinge zvichiwanika nyaya dzemagetsi anga achingogara achingokatwa katwa dzigadzirike saka yange ine atinoti ma short term goals
Mungati pane chakabudirira here pa zvinangwa zvacho zvavanga inazvo.
Of which my short term goals at most of them have been achieved since now Zimbabwe has got its own currency and pane auction market inenge ichitengesa mari yekunze and my suppliers nema users of foreign currency mamirira zvakaita vari kuwana mari yavari kuda. Pozoita nyaya yepetrol nediesel macues hamusisina. Magetsi achiri kuenda here and there asi zvava stable. Saka my first initial targets acho program yakatopedza yakuenda pa next stage yacho inenge ya a bit longer term
inenge yave ichichaizve
ikugadzirisa zvinhu kuti nyika ichitange kusumuka kuti ite a middle income country as a target for 2030 saka izvozvi zvatiri kutarisa kuva mutuli vangange vachitarisa ndezvekuti Zimbabwe inofanira kuincrease ma exports ayo mari dzekunze dzatiri kushandisa munomu dzinofanonge dzichitotsvagwa nema waniro isati okwanisa kuita. Saka ipapo pano kunge paine program yakananga neyatinoti import substitution. Inoreducea zvinhu zvatiri kutenga kunze, ichiincrease zvatiri kutengesa kunze. Zvinoreva izvo kuti mari yatiri kuwana kubva kunze inofanira kuwedzera dhani yatiri kubuditsa. Ndo zvinoti nyika ive nemari yakadzikama, iri stable yatinoti isiri volatile yotinonga ichichinja value every other day.
Izvi zvinokwanisika sei vamponda?
Program ya tukuta sadi yotu wa mturi wanufana kunge wachitari sisa pama export edu kutichitari sisa iya enonzi value addition. Nekuti zwa tuku exporters wacho, tuku exporters zvino zvine value ya kati dzikirei, of which zika kwanza kuproseswa, zino fanonge zichipinza mari ya kati wandei.
Munga pa mwenzani sere papa.
Sei tobacco ya tinonge chiti tuku exporter kana kuenda South China away if we're taking it to. Tobacco ya inofana kuenda ama cigarettes. Ma cigarettes they earn much more money. Tulutasa sunisari sana gold nima diamonds. It will earn much more for the country tika kwanza ku exporter. Ma diamonds edu, ne gold edu, ne platinum edu, zama finished products. Aninga ya tukwa fali edition. Sana jewelry ni zini shakadaru. Ganari ma diamonds pani matuza nukaziro ni ma diamonds. Anuke achiva nonga achigazura mnika munu msaka ma diamonds ito anufana kubudisi kwa munu mua polished kwete kuendisa ma raw diamonds. Saka pa program ya takata sana yu next 5 years tuku ektari sila wa mtu likuji dozo zingu za wacha itama incentives ekuti wanu wakunge wachi kwanisa ku export asinu jine greater value.
Asi zvakawanda zvino kwanisika kana ma industry ari kushanda zvakanaka chii chingaitwe ipapo.
Zimbabwe is an agro based economy. Saka tukucha sila kuti pama policies aripo tunofanonge tichi invest more in irrigation capacity. Nekuti atinga mirire mvura yekunaya gore negore kuchiremba kuchiita ma droughts. Takufana kuinvesta more muma dams. Tofana kupa gadzi saka tikutarisa kuti vamutuli pa program yavo vanofana kunge a very robust program. Inoti tikwanise kuti exporta chikafu chinenge cha grow under irrigation capacity. Atinga rely on rainwater. I think these modern times we need to adopt more modern farming techniques and use irrigation.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yezanu PF vaGilbert Muponda vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bato rezanu PF nezuro rakaramba chikumbiro chevaimbova mutungamiri wevechidiki vebato iri vakudzai chipanga chekuti vatambirwe zvekare kuve nhengo. Bato iri razivisawo kuti vachipanga vachatorerwa purazi ravo reWakefield riri kuManicaland. Vakafanobata chigaro chemutauriri weZANU-PF vaPatrick Chidamasa vakaudza vatori venhau mushure memusangano wePolitburo kuti purazi ravachipanga richatorwa kuti papa kwechikoro chepamusorosoro cheManicaland State University. Vachipanga vakadzingwa muZANU-PF muna 2018 mushure mukubviswa pachigaro kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vachipanga nevamwe vanonzi vari muchikwata cheG40 uye vakapomerwa mhosva yokupikisa utongo hwevaive mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vachipanga vakange vakumbira kudzokera kuZANU-PF vachiti vave munhu mutsva. Vanongorora zvematongero enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti chiitiko ichi mucherechedzo wekuti bato reZANU-PF harisati rapora kubva pamakakatanwa akabvisa vaMugabe pachigaro.
Ndinofunga kuti zvinoratidza kuti bato reZANU-PF harisati rapora kubva pamakakatanwa akaitika pakuzobviswa kwaMugabe kubva pachigaro muna 2017. Zvinoratidza kuti pane kutya kuripo pane vari kutunga iko zvinezvi, vari kutya vanhu vaishanda navaMugabe kuti vachine ajenda yekurwisa kana kuti yekukakata masimba kubva kuna vaMunangagwa vachivadzorera kune avo vanotenda kuti vaMugabe vakabviswa zvisiri pakutemo. Saka zvinongoratidza kuti pane rwizi rukuru ruripo pamapoka ari kurwisana muZANU-PF ende pane kufungirana nekutyana kwakanyanya zvikuru.
Tanzwawo vaChinamasa vachitaura kuti vachipanga vachatorerwa purazi ravo ravakapuwa zvavari kuti zviri kunze kwemutemo. Zvinhu zvingatarisirwa here kuti nekuti vachipanga vadzingwa muZANU-PF vobva vatorerwa nepurazi?
Hazvifaniri kuti zvidaro Jonga nekuti minda ndiye vana veZimbabwe yaifanira kunge yakatopiwa kune anyone anofanira kana kuti ari kuda zvekuti apiwe minda. It's unfortunate kuti minda yakapiwa members dzepolitical party, asi zvatiri kuona zviri kuitika ndezvekuti vanhu vari kubuda muzanu vazhinji vacho vari kubvatorerwa minda yavanenge vakapiwa. Ndofunga vari da kuzadzisa mashoko anotaura kuti kunze kwezanu PF kunotonhora kune chando, kana kuti zvakataurwa navo Munangagwa kuti munhu akabuda muzanu PF anenge shisha rabva pana mai varo. Saka ndo zvinoitika kana maresources enyika achibva aitwa sekunge maresources epolitical party. Nyaya yelendi muZimbabwe yasubject yepermanent revolution, yekuti even ivo vacho vari kutonga pavachapiswa vachatorerwa zvekare mapurazi avainawo iko zvinoizvi. Zvichiramba zvakadaro kusvika nyika yavana vatungamiri vanokwanisa kuyananisa vanhu.
Tinombonzwawo vamwe vachipomera ZANU-PF mhosva yekuti ukanga wabuda mubato iri unogona kunge wakuchipenengurwa zvese zvawaiita kare, zvokuti unokupedzisira wasungwa nedzimwe nyaya. Zvinhu zvatingaona here zvichiitwawo kuna vachipanga?
Havadaro sekuziva kwamunoita vakandemiri, hakuna nhengo yezanupf iri mujeri muZimbabwe. Even pakabviswa Mugabe kwakanziko tiri kuda kubata macriminals around the president. Vamwe vacho vachiri muno, vamwe vacho vana vakasukuveri vakatombodzoka munyika muno vakazopedzisira vakupiwa mhosva yeborder jumping. Saka handifunge kuti pane nyaya yekuti vachavapomera, asi vanokwanisawo zvekare kuzviita, kwete kuti vavaendese kutorongo, asi kuti vavadzikamise. Kana paine maungiro avari kunzwa kuti vari kuronga zvakati nezvakati, vanogona kuvasimudzira nyaya as a way yekumutaurira kuti tiri kukuongorora.
Avo vange vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vafarai maguu vari parunare pamutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro gweta rava Godfrey Sedengamu avo vaimbove mukuru wevechidiki muZanu PF vaHarrison Nkomo vanoti vaSedengamu vanodiwa kudare redzimhosva musi wa27 Gumuguru gore rino. VaSedengamu vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatizo kuti vatongwe vachibva kumba. Vakasungwa musi wa9 Gumiguru vachipomerwa mhosva yekuisa mavhidhiyo pasocial media vachikurudzira vanhu kuti varatidzire musi wa31 Chikunguru. VaSedengamu vari kuramba mhosva iyi. Vankomo vanoti vaSedengamu havana mhosva, vachiti hurumende iri kuita izvi senzira yekunyaradza mazwi evanhu vane zvichemo pamusoro pemagariro avo nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Takatiri padare guru rehaigoti pamberi pamutongi Judge Foroma tichikumbira kuti vaSedengamu vange vachitongwa vachibva kumba marigene nawo yavakatarisana nayo yokuti vaida kukonzera mishonga musi wa31 July. Naizvozvo dare guru rehaigoti ratenderana nesu kuti vaSedengamu munhu anokodzera kunge achitongwa achibva kumbe vachiseisa parutivi izvo zvakanga zvatongwa nedare remagistrate court, nokuti aiwa vanofanira kunge vachitongwa vari mukati. Naizvozvo vanzi dare rehaigoti kuti vange vachitongwa vachibva panze.
Kuti vatongwe vachibva kumba kwavo vabvisiswa mari yechibatiso,
vanofanira kubhadhara mari yechibatiso inofanira kuita iyo 10,000 mazimbabwe dora. Vanofanira kunge vachizviratidza pamberi pemapurisa eWaterfalls police station kaviri pasvondo. Vanofanira kunge vachipa mabharani wedare remagistrate court pasipoti yavo kana gwaro rokufambisa kuenda kune dzimwe nyika, uye vasapinde vasange vachivhiringidzwa vafakazi panyaya yavakatarisana nayo.
Munozodzokera kudare redzimhosva rini?
Tinodzokera zvakare kudare remagistrate court musi wa27.
Saka iko zvino vari kupi?
Vabuda vaenda kumba kwavo.
Avo vange vari gweta rava Godfrey Sedengamu vaHarrison Nkomo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Garo Ravanyorera kunyengo yavo va Dexter Taona Nduna Sachi Garo ve ZANU PF mudunhu reMashonaland and West va Ziyambi Ziyambi vauza vanduna kuti vachambomiswa kubata chinzvimbo chipi zvacho muZANU PF kwemakore matatu. Va Ziyambi Ziyambi vati vanduna vanofanirwa kuenda kunodzidziswa kuzvibata kuchitepo Ideological College. Vanduna vanopomerwa mhosva yekusateerera zvakataurwa nebato pamusoro pesarudzo dzemuchegutu Ward 2. Herald rinoti mapurisa asunga umwe murume ange achinyepa kuti ndichiremba pachipatara cheparirenyatwa. Mapurisa anoti Admire TC ange ave nemwedzi minomwe achinyepera kuve chiremba kusvika vamwe mana chiremba vazviona vakasheedza mapurisa. Daily News rine nyaya yevaimbo vegurukota muhurumende yava Robert Mugabe vachinga Dube vachiti kurwisana kuri kuitwa muZANU PF kuri kutadzisa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Majonga kandimire nevamwe 627 ndinorangotaura hangu kuti hurumende yezimbabwe government yezimbabwe yauraya zvinhu ZANU PF ngaisiyane navanhu
mangadiva zvamario 627 mutaura tresi pajeshi zvito shamisi kuona vatikwanzi vari kuchapa matisa kana vachavigwa zvakanaka kana vafa. Are you driving the teachers to die? Vari kuva drive kunzi vafanira kufa, vafanira kushuvira kufa kuti vaone $500. Hazvinzwisisa chikona chacho mamisiro avachiita. And why do they care? Kuzoda kukeya nemunhu afa chachitunha musingagoni kukeya neari mupenyu. Hazvinotopedzera simba chaiko chaiko izvi. Saka apa pachatoitwa munofanira kutonyeba kuti wafa kuti uwane mari yehupfumba makoka. Ufa utongoita wongodisappear wongotizira kuno kusouth woudza vana kuti vaudze kuti matofawo woendesa mapepa kuti vabereki vafavo upuwa $500 kutenga ufa ndo zvatovapo ka kuti kana government yakutokurudzira kuti kwanzi chekuchengeta tokutengera makasiketi kana wafa sei zvinhako ibodla mufufa uyu usawana.
Mukasei pastudio 7 vateereri navashamarari vose tinokudai chaizvo nenhau dzakanaka dzamunotipa. Ini ndinonzi Mupofu ndiri kuno kuKwaZulu Natal. Vakomana ndaita mubvunzo ini ndibvunzireiwo mubvunzo kuda masabhuku pane mamwe anoteerera studio 7 namadzishe vandibatsirewo kuti maqualifications avo iwo avanodaro kuti maticha achivhundudzira maticha kuti hasi kuenda kubasa maqualifications avo havakwanisi here kuti vaite iwo maticha iwo masabhuku acho namadzishe vangoita ivo havo maticha vaone kuti zvino dzimba sei kuti munhu asevenze asingawani mari mwana wake achitambura achisununga zvo zvenomuromo ivo vongo vanhu vanoziva here kurwadza kunoita kudzidza tora nguva yako uchiita macommitments ose maassignments wongouya una kana chaunopiwa mhuri yako rarama ichitambura iwe uchisevenza masabhuku namadzishe please regai vadzidzisi vapiwe mari regai vataurirane nehurumende vapiwe mari inovakwanira kwete kudzvanyirira vanhu nokuti munosapota ZANU PF no.
Ya ndinoti makadi vateereri vestudio 7 kunyanya nemevashamarari vanotibikira chirongwa ichi ini nyaya yangu yandokurudzira vanhu vezimbabwe ndinokumbira kuti vavhure maziso avo vaone kuti vanhu vari kudzingwawo namaikupe munhu wezanu kutaura chokwadi saka dotangodzinga masapota emdc alliance yavanhu vesinichamisai ivo vapedza vanogona kudzoka chii kupati yezano vangoshandidza nezvimwe zviri chivari kudaiwo chikuru kuparadza musangano wemdc alliance andi munozviona saka ndinokumbirisa une vanhu vezimbabwe kuti mama kupe mzano PF. So musasha mese kama chumla wachitzinga wangwa wana wachitzinga wangwa ijo mkatari sana ruku zingwa wachi nde MTC Alliance ati mwana harunguna kupara za chi batu wachitora chi musinda rese cha wanunguna utibate rifu mama kupe mzano ndukumbe na mfule mazisu ndingati ndiyo chetu ya dongo ni sa muri ya Zimbabwe jojo ndatenda kwa shamarari ndatenda kwa dairi.
Zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi Maneru, mutungamiri weAmerica va Donald Trump ve Republican Party vachasangana nemumiriri weDemocratic Party va Joe Biden mujibete rekupedzisira sarudzo dzisati dzaitwa mumasvondo maviri ari mberi musi wa 3 mbudzi. Dibete rekutanga harina kufamba zvakanaka sezvo va Trump vaipindira pindira pese paitaurwa nava Biden. Pa dibete ranhasi vanokokera dibete iri vane mukana wekudzima mamicrofoni kana umwe akada kutaura umwe achiri kutaura. Vanongorora zvematongero enyika vapromise Sunday vanoti zvinogozva kuziva zvichaitika padibete iri. Vanoti pamwe zvichabatsira kuti va Trump vanoziva kuti ndiwo mukana wavo wekupedzisira wekuudza vanhu zvavanoda kuvaitira kana vakakunda musarudzo. Vasande vati havafungi kuti va Biden pane zvikuru zvavachachinja. Dibete ranhasi richange richikokerwa naamai Kristen Welker, mutori wenhau weNBC anoshandira paWhite House. Tatanga kubvunza vasande pamusoro pekuvhota kuri kuitika izvozvi.
Pari zvino tikuona kuti vanhu vakawanda vakuita maeli voting, nekuti kunoku kunotori nemastations akatobrodhara ekuti vanhu vanokwanisa kana kuvhota kana uine chikonzero chokuti ungangodaro uchitadza kuvhota musweku musi waNovhembe 3 unotenderwa kuenda papolling station wotaura iwoyo kana chikonzero chako chekuti unotya COVID-19 unongoti COVID-19 wobva wapuwa ballot wotovhota. Saka vanhu vakawanda tikuona kuti kukasta mavhota avo uyezve vamwe vari kuita maballots ekutumira neposha.
Munofungei nenyaya yedibete richaitwa nhasi Maneru?
Dibete tikuona riine bopoto rakawanda nekuti zvimwe zvinhu zvakaitika padibete rekutanga zvekuti vaTrump vaiwanikwa vachiinterrupta kana vachikanganisa vaBiden kutaura. Izvozvo zvinenge zvagadziriswa pakuti mike yemumwe nemumwe ichange ichidzimurwa kana mumwe akutaura, zvinova zvichakonzera kuti pasave nezhowezhowe padibete racho. Tinoona kuti manzwiro atuvira nezvokuti kukamba yavaTrump vanenge vasiri kufara nazvo, asi tinoona kuti zvinogona kunge zvichatibatsirei kuti vanhu vemuAmerica vanatsonzwisisa mumwe nemumwe nemhinduro dzake dzaanenge achi.
Chii chamunotarisira vaTrump kuti zvivabatsire mudibete iri?
VaTrump hatizivi kuti vachauya vakabatei, nekuti vanova munhu uya asingakwanisi kuti ungakwanisi kukanda akata kuti achauya akadii. Saka hatizivi kuti surprise dzavachaya nadzo mangwana dzinenge dzakaita sei, asi maonero atirikuita mazuva mashomanana adarika aya vari kuratidza kuti vaneka kushushikana zvikuru. Vakanga vari painterview 6 minutes zuru tizuru uno waka kusumuka waka inda waka sasuka waka sanga kuturuputa wakitukirira watu hee news zana na CNN neongwe waka wanda wanda saka titi chabuda muti hiti chaka mila siku kudiyo kwa Trump nganyeta
kwa wa Biden munofunga kuti wacha shufambi savo se
mangira tukita ma political analysts wakitaura tinona uti I think wa Biden wa strategy ya hundi ukosi ya wa Trump wakita unu wawu nekuti wa Trump wanu shika pa kutu mkirira sana maonela tukita deuti wa Biden wakawo chawo chawacha kata kukura kita uti musiano wawu ulipakati wawu na wa Trump ndo upi asitu mfunga uti unu wa Trump
Asi vanhu vari kuteerera here zviri kutaurwa nevaviri ava.
Vanhu vari kuteerera. Tinoona magira tinoita tichiverenga nhau nekuteererawo vanoongorora ongorori dzepolitics vari kutaura kuti vanhu vakawanda vari kuteerera zvikuru. Nyaya huru inenge iri kunyanya kunetsa ndeyekuti hurumende yava Trump inoratidza kuti isina hanya nekufa kuri kuita vanhu nenyaya yecoronavirus saka izvozvo ndo zvimwe zvinhu zviri kunyanyoteererwa nevanhu nekuti vanhu vanodarika 260,000 vafa kuno muamerica asi kana mukuru wenyika achiratidza kuti hazvina nebasa COVID-19 zvinova zvinhu zvinoshungurudza vakuru saka tinoona kunge ndo imwe nhau ichagona kunetse iyoyi pameteo
mataura pamusoro pevanhu vari kutovhota iko zvino izvi munoona sekuti muvanhu umu mune chido chikuru here chokuenda kunovhota kupfuura mamwe makore
tiri kuona kuti vanhu vakawanda vari vane chidongo chikuru kwazvo sekuti vaende kunovhota nzvimbo dzakawanda dzikura zoti nyangwe inewo pandikaenda kunovhota zvinotizuro uno ndakasvikako kuma9 dzemakuseni asi pakanga patova nezvuzvivi nevanhu ndakatomira ini ndikati ndakaita about 45 minutes ndiri kumirira kuti ndikwanise kuvhota
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vapromise Sunday vari parunhare kusouth carolina nestudio 7 Kanova kuna Thomas Mapfumo sati taenda sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vape mazana maviri ane makumi matatu nevatanhatu 236 chirongwa chenational development plan chiri kutarisirwa kuparurwa muna zvita bato rezanu pf rinoramba chikumbiro chavakudzai chipanga chekuda kudzoka kubato iri zvekare tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Kahwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka